tamba ndikutengere chingwa tamba stress chipisa kinyi masvika ka ndinaire wana sokuti chibaba it's okay dini baby dini kwazviona ndachinja dini ndichakuparini
Baba.